evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on December 29, 2017. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the year 2017.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandewele.com.
Thanks once again. You are listening to Studio 7 from the Voice of America, and this is Live Talk. This evening, we are talking about top issues in 2017.
There were many issues that were faced by Zimbabweans in 2017, and one of the key highlights was the military intervention, which led to the ouster of then-President Robert Gabriel Mugabe. His wife Grace was silenced, and some members of ZANU-PF's Generation 40 or G40 fled the country.
Zimbabwe's economic crisis continued unabated, with the bond notes almost disappearing from the money market. Industrial capacity utilization remained subdued, and workers struggled to make ends meet.
The elevation of former Vice President Emmerson Mnangagwa to the post of President and the continued rise of retired General Constantino Chiwenga are some of the top highlights in Zimbabwe. Was 2017 a good year for you? Let's talk.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077. Sinalapa locho vasiyaphila sibilo kuzwayo ye lomhlanga esikhuluma ngomnyaka ka 2017 ukuthi la ubona njani kambe wawumuhle yini kumbe kawuzange ube muhle kwabanye wabamuhle ngoba siyabona ukuthi bakhona abajabulayo njengomongameli Emmerson Mnangagwa kanye lo retired general uConstantino Kuvea Chiwenga na ukhanya utabile kakhulu ngoba sekumsekele kaMnangagwa kuzobuya lo Kembo Moati la ngakwazi ukuthi utabile kakhulu kodwa kulabanye abangathabanga ngakho siyakwazi ukuthi owayengumongameli uRobert Mugabe uhleli khona ngale ndlini lo mkakhe kungani abathabanga kangako kuzobuya ke okunye okwenzakalayo siyakwazi abantu ezikhwameni lapha kuyahlupha imali bingatholakali njalo kunengijonga kodwa usezala kakhulu elizweni
nanzi kwaGibbs utaura vateleli kuti iwe najonga uyaphila
ya
akuzo ndopila ndiyani
nyakuza siuyaphefumula
oh. Yeah. Did you pay muscle?
Yeah.
Ah, you are right. You are right. Icho kwa di Gibbs. Daga Simba.
Simba
chayko.
Yeah.
So, kuti 2018, Edwin.
Nsimbi.
Ah, Simbi.
Yeah.
And this is what you are telling me. What are you? Nasi tulua mbotari sa kuti 2017, anga riri gorera kadi. Kune wakawanda wanawe Zimbabwe, tunga kuti gorera irema. Asimu kurema imumu, makawoyo shanduko zaka siyana siyana. Shanduko ya mbota urwane mungu wangu Gibbs Juve. Yekuti mauto, akawane kwa achipindira matongiruwe zinyika. Zakaita kuti mutungamiri wenyika vaivepo nguva iyoyo vaRobert Mugabe vanga vagara pachigaro kwemakore anoita 37 vanga vachibviswa pamwe chetewo nevainzi vaidyidzana navo vanga vari kuchikwata cheG40 vamwe tinonzwa kuti vakatiza munyika vamwe vari kutongwa vachisungwa vachitongwa vachipomerwa mhosva dzakasiyana siyana inyaya dzaiitika mugore ra 2017 takaonawo mapato anopikisa vachiumbawo mibatanidzwa kana maalliance kune MDC alliance kune Rainbow Coalition, kune CODE. Zvese zvaiitika mugore ra 2017. Asi chakanyonetsawo zvakare nyaya yekushaikwa kwemari munyika. Zvikuru mari yekunze. Vakawanda vainonga svosve nemuromo. Zvinhu zvichiwanikwa muzvitoro asi mari yekutenga kusina. Saka toda kunzwa kuti imi ndezvipi zvamakaitawo, zvamakasangana nazvo, uye zvamunotarisirawo muna 2018, Gibbs.
Yes, we are lucky that we've got an in-studio guest, and that is Gaino Kumete. She is with Studio 7 right now. Good evening and welcome to the program.
Good evening. Good evening, gentlemen. Thank you for having me.
Thank you so much.
You're welcome.
And yeah, I think we can pose the first question.
Yes.
We're lucky today with what a lady.
Yes. Mostly Gibbs. Mm-hmm. Again, we understand women are the backbone of each and every economy. And politically in Zimbabwe, if not in the world, most women complain that they are sidelined. What's the highlights you can pick for the 2017 issues that affected women?
Well, just going back to the sidelining issue, let me address that first of all. Most women do not have the means that men have. So that's one major challenge. In other words, financial means. If a woman is to contest, for example, to be a parliamentarian, she would need a vehicle to go around. She would need resources. And so that's a challenge for a lot of women, and that's the fear that a lot of women have from venturing into politics. However, lately, a lot of women are coming on board. But I think the main challenge that women face is that they do not vote for each other.
Mm-hmm.
We do not vote for each other, and that's a fact. So if we are to change our mindset as women and start looking at other women, not as a challenge per se, but as a person with, if a person has merit for the job, we should actually vote for these women.
So Masas Kage Nagotoki is Kangela Yowenza Gale in 2017. Siya wano kuti umongameli mkaba wapu mesikulieni. Umungake lai wae wangazani se wae kuluma kakulu. Kota ba mpalu mlomo. So Masu Kangela kunapo ke wanazani ungati o mama basi mzakanga nani. Kwa zumba angazwe lapu. Kana bave kone tuze kumbe ngama tutaye minyana nje kunapo.
Egu kipe nilu.
Wae umongameli.
Wae umongameli. Ayo mama labo basu umu. Lapa ukanya kwa sugumi lizwe lonke. Lizwe lonke. La, first time kuboni lizwe, abantu bezimbabwe bebambi ni ganji. Unga sakangele ukuthi wena ufela kulipi bandla. Ele zombusazwe kumbuvela kulipi bandla. Kumbuvela kuyipi tribe for that matter. So lapa abantu kade bebambene. I common goal ibinge ukususana. Lo obebuse iminyaka. Engamachuma amathathu lasikhombisa umnumzana Mgabe. And bathe sebekwenzile khathethi sokuqalisa futhi sokusiba sobala ukwehlukana lokhuya.
Ubaba ibasebezibambile.
Ubaba ibasebezibambile ngoba ukhanya
ngapha umama mphe.
Omama bakhona. Kodwa bakhanya befakwa befakwe eceleni ukuthi hayi lena gidanini. Libe li bangumsindo lisenzani ngoba so fa sokufaka umama yedwa. Mrs. Kashiri, Opera Kashiri. Nguye yedwa esingathi ngiyofakiwe ku presidium kumbe ole senior position kubandla lenele libusa elezano PF.
So Jonga, I think you can hear what she's saying, you know, in terms of women, you know, she says women were part of the system that actually ousted the president. But then afterwards they were actually sidelined. So maybe that's a bone of contention among women.
That's why I raised that issue. But well, we can bring in one of our guests, that's Dewa Mavinga, a human rights lawyer who is based in South Africa. Mr. Mavinga, how are you?
Fine, thanks. Good evening to you and to your listeners and viewers.
Ndirofunga kuti hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira vateereri vari kunzwa vega kuti ava Mavinga ndo vatitsika pano. Tipeiwo zvamunofunga kuti zvikuru zvingatariswa mugore ra 2017 tichitarisawo zvese zvekodzero dzevanhu nezvimwe zvaisimudziro wavanhu.
Chikurukuru chegore ra 2017 yanga iri nyaya yekuti ndiani achatora matomu kubva kuna vamugabe uyezve kuti zvichafambiswa sei. Asi takazoona kuti mauto pamwechete navamunangagwa vakazopindira mumwedzi wambudzi ndokubva vatora masimba nechisimba iko zvino zvavakutaridza zvekuti izvozvo zvakaitika zvanga zvine nyaya dzekodzero dzevanhu zvanga zvavakutaridzawo kuti panga paita dambudziko guru kwazvo nekuti aimbo vamutungamiri wenyika vamugabe nemudzimai wavo maziso anga ari pana mai mugabe kuti vari kuzvifambisa sei ndo vachatora here. Saka patiri iko zvino apa kwakuwo kuzeya kuti 2017 ranga riri gore rakaoma kuomera vanhu pakurarama kwavo kuomera vanhu panyaya dzekodzero. Tinoona kuti vanhu vakawanda vangave vanhu vekumazowe kumanzo vakanga vamboshungurudzwa vachibviswa munzvimbo dzavaigara nyika yanga yakaomerwa. Asi iko zvino tava kuona kuti tatarisanazve mumaziso nesarudzo dzichauya gore rinouya ndo rimwe dambudziko guru randiri kuona tichienda mberi.
Maybe you can recap in English, Mr. Mavinga.
Well, the big one on the political and social scene in Zimbabwe in 2017 was the succession of former President Robert Mugabe, which was eventually resolved in November through a military coup led by General Chiwenga, and which then installed Mnangagwa as the new leader. That having happened, we now realize that the big question going forward are the elections in 2018, whether they will be free and fair. There were a number of human rights abuses that we highlighted, particularly around, you know, evictions, forced evictions in Mazoe Valley, the Manzo farmers, but that has now since been resolved. So the big question that remains now has to do with preparations for democratic, free and fair elections.
Thank you so much. Mavinga ramba nyimuri parunare. Gibbs wanzwa Mavinga ari kutaura kuti kwa kune zvakati kuti zvakange zviri zvatingati ma highlights. Vabatawo nyaya dzekubviswa kwevanhu kumazu kumanzo uko dzainetsawo munguva iyoyi kutyirwa kwekodzero dzevanhu ikoko nezvimwe zvinhu zvavabata bata asi tiramba tichingonzwa zvakawanda.
Yes, siyabona ke ukuthi kulabantu tosebe sixhumile khona mpa ke ku Studio 7 siyabona kakhulu ukuthi sixhumile zaba labanye benu. Polite kwakuba Maphosa, Ruben Ndlovu, Lomandla Mkhwananzi khona mpa USA, Dennis Mlauzi lauthi sengkhona kuzobuya loTako leNcube sakhile line lo sikhunki wane. So usuku oluhle usibhale futhi umhlongo lapha uthi Dube kimi, the year has been very good and ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu. I'm running a business in Johannesburg and it was so good. Andlamuzwa ke usuku oluhle uyakhuluma lapha umhlongo Pepe uthi yena umnyaka umbuyele kuhle ngenye indlela aza kayibona. Usele business ijonga usele business yakhe korale Johannesburg njalo selokunye okuningi akwenzayo. So kuye uthi umnyaka onjani ubuyisport on bumnandi kakhulu
2008
yeah uthi bekumnandi sibili.
Forget umonzi wauna gena
uyabuyela yini ekhaya
singazi ukuthi uyabuyela ekhaya kumbe hayi kodwa ke ngokutshengisela kwakhe bona ngani sechaya isikokwane bona ngale ke Johannesburg
hayi uyafunakala ekhaya njengoba ziuhambela khona ngale uhambe lolwazi lwakho ubuyele uye ekhaya
hayi kwakhe ngale
hayi kwakhe ekhaya ziyemhambela khona ngale.
So nxa sesikhangela ke futhi sijula siyaphambili keno kumede wena ubona ngazani sibili kungani kwahlupha ngomnyaka 2017 ezibabo kwini.
Hayi into zakhona ukuhlupha kwakhona kuqalisa into ebezilokhu zisibekelana. Sibekelana ziphayila iminyaka ihamba ngokuhamba kwesikhathi kodwa khonokho kwemali sibuyele kodaba lwemali ukuthi uhulumende uyabe ngani uselusolvile solungani soluhamba soluphutha kuhle luthi soluphutha khona phana futhi babuyele emuva. Khathesi udaba lona lokuselakala kwemali yilo kade soluhlupha abantu i-black market ibisikhanye siyaphambili. Imali sezilokhu zikhola sezithengwa ku-black market and so on. So lakathesi abantu lokhu bekhala ngakho khonokho. So kuthema nenyaya ye-black market jonga
ndo nyaya
kushayika kwemali ye-plastic money iyoyi and it seems like ndiyo problem iri kuramba ichienderera mberi.
2018 togona kupinda zvinhu zvakamira saizvozvo.
Zvakamira saizvozvo.
Ndichiri kurangarira nezuro nezuro President Mnangagwa vakapuwa mubvunzo na Blessing Zulu Studio 7 wekuti vanoti nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu tinonzwa kuti vakati pari kurongwa kuti pagarwe pasi maminista weindustry and commerce kana kuti vemaindustry vamike Bima vachiti vakavatuma kuti vange vachigara pasi nemafoka ane chekuita nenyaya dzemitengo nevanogadzira zvinhu mamanufacturers nemaretailers. Tinofunga kuti tichagadziriswa asi kazhinji munhu wese anogona kuviga chinhu kusvika mutengo wachinji.
Ko mari yacho iri kumboendepi?
Ipapo ndopa tinoda kunzwa
Gibbs. Kesi yacho iri kuendepi?
Gibbs ane imwe muhomwe Gibbs waiwana upi mari?
Akwaziwa joka kuti mali yava wolisizwe lapa slow baba ecinga kuti ngukomo.
Yes.
Nxa nkomo yakwazi. Baba nkomo ungachona njani? Uyangizwa nkomo?
Ngiyakuzwa.
Umnyaka 2017 ubone njani baba nkomo?
I didn't even write 100% perfect about a business man in South Africa. You don't need to humble that and couldn't put an umpan in some man at home. And we saw my good parents of Sekaya, which I would have government get Pilar or Baba. It came in and I voted or put it in brackets. And so good to Ulalila.
Tell me. He managed to actually open a business and is running a business in South Africa.
Mm-hmm.
He's very happy about that. But he's not happy about the current government. He says, what happened, you know, when Mugabe was removed from power is something that was planned and pre-planned and all those kind of things. And he says, if Mnangagwa is very serious, he should not only arrest G40 members, but he should arrest the
Mugabe.
Former president Mugabe. For committing some atrocities, allegedly committing those atrocities. So he says, at the end of the day, we see that Mr. Kembo Mahadi has been given a portfolio which is reconciliation. So he says, involve everybody. If ever there should be some reconciliation, that should actually happen. And he says he should also return all the ZIPRA properties. And then cancel the Unity Accord. That's him. Yeah.
Cancel it.
Cancel it.
Start a new.
Yes. Start a new thing.
Let's hear from Mr. Mavinga.
Mm-hmm.
Va Mavinga.
Wongo.
Imanzwa kune muterere ataura hapo. Ari kupupa furo.
Wangu ndizvozvo matambudziko anga akati wande mukati meZimbabwe. Asi chatinofanira kuona ndechekuti patimire iko zvino senyika hatiri kumawere chaiko. Hapana anoziva kuti ramangwana richavei. Nekuti mauto aswedera zvachose pachigaro chekutonga achiedza ku azvichanzwisike panyaya yetsarudzo kuti zvinomira papi kana vamwe vakati kuti utonge unofanira kunge uri wechiuto kana kuti wakabva kuhondo wakaenda kuhondo nyaya iyo yadzokazve. Saka tsarudzo dzicharevei ndoo zvikuru. Asiwo pane zvakaitika mumwedzi wapera iwoyuyu pane zvakawanda zvisiri kuzivikanwa kuti ko kutora nyika nechisimba kwakambofamba sei, pane vakafa here zvakafamba sei, pane vakasungwa here, vari kupi, nyaya dzavo ndedzekuti kudii, uyezve kuti zvakawirirana navamugabe, vamugabe vakabvuma here kusiya chigaro vakawirirana kuti kudii. Saka ndinotendawo kuti hazve chokwadi pane zvinhu zvakawanda zvoda kuti zvigadziriswe asi kwatiri kuenda tinogona kunge tiri kumawere.
Ya, inyaya yakaoma. Ko nyaya yekuti unity accord ikanzurwe itsemurwe nepakati manzwa osei kana munofungei?
Nyaya yeunity accord tinogara itaura kuti chakakosha kugadzirisa zvakasiyiwa zvakaitika zvachona kana pakanzi ngapaongororwe nyaya yekukura hundi kuti yakafamba sei, vanhu vakatadzirwa, mhuri dzakaparadzirwa, hama dzavo, vabereki neinei votaurwa navo, poonekwa zvingaitwa kuti nyika iende mberi. Hazvigone sekutaurwa kwaitwa navamunanga kwokuti zvigonza aiwa kanganwai zvazuro handei mberi kana kuti pachirungu let bygones be bygones, kwete. Chinodiwa ndechekuti pange pachigadziriswa kana kuri kunzi ndivamohadhi vapuwa basa iroro renational peace and reconciliation commission ngavachiita basa iroro nemazvo, votaura nevanhu vanogara munzvimbo idzodzo dzakaita matambudziko akasiyana siyana emhirizhonga nekutyora kwekodzero, votaura kuti ndezvipi zvinofanira kuti zviitwe, pogadziriswa zvinhu. Kana zvinge zvagadziriswa, kana vanhu vakaparadzirwa misha, vakaparadzirwa, vakaponderwa hama dzavo, vakataura kuti tinoda kuti nyaya yemubatanidzwa yeunity iparadzwe, ndivo vanenge vataura. Hazvisi zvokuti munhu angataure ari kunze asingazivi zvakaitika. Zvinotoda kuti vanhu vakange varipo kana kuti vane vabereki vakange varipo vataure vega vachipuwa mukana nehurumende iripo, ndo zvinoratidza kuti pane chido chekugadzirisa. Dambudziko riripo nderekuti mukuru wenyika vamunangago vari kungoti aiwa ngatikanganwe zvazuro, ngatisacheuka zvakamboitika, handei mberi. Hazvigoneki izvozvo.
Aiwa maita vamavhinga, rambai muri parunare. Gibbs ndotanga ndakupa mukana une muteereri mwechete indine vaviri.
Ya, kuti ndikale ngondlovu.
Yes.
Ndlovini unjani kona kucimani?
Hayi ngapela ndine kuli njalo kwathi.
Impile kakhulu ungaphona apho mfowethu.
Mina ndisizoza la Tembisa.
Oh, Tembisa kunjani Tembisa kona?
Hayi Tembisa kumnandi ndine kuli.
Wena ubona kwakho okwakuqhathekile kumnyaka ka 2017 kuyini?
Iminyaka nje yonke leyo ka-2017 iyafana nayo na yonke le minyaka kade nje sokola ngayo, kodwa ke ekugcineni ngibona ngathi umnyaka ka-2017 ube mnandi ebantwaneni baseZimbabwe ngokuphuma kwengadlangadla lephumileyo. So ngibona ngathi-ke wonke umntwana waseZimbabwe osuke wajabula ngokwenzakala noma iminyaka kadibheda, kodwa ke kusho kuningi kubantwana baseZimbabwe uphuma kababa umongameli uRobert Mugabe. Kusho kukhulu nanoma nje izinto zingeke zisungi. Futhi engakuthanda lokuthi lalo ubaba ongenileyo layo engakhohlwa phela ukuthi kulelani lizwe kulamaNdebele, kulelani lizwe kulamaKhalanga, kulelani lizwe kula zonke lezi zilokhuzeli, engabhekeli amanzi engagelezeli eceleni eliwayo.
Futhi ubona angalungisa okuningi ona umbono.
Hayi, ukulungisa khona angeke simanje siqagele sithi ngakulungisa okuningi baba lona.
Ngibona ngeke mfowethu. Yeah, we challenge Ndlovini. Ube lomnyaka omutsha omuhle kakhulu mfowethu.
Hayi, ngami ngiyabonga khona ngapho lisebenze kahle lana lapha esifuthi.
Siyabonga kakhulu ke inkosi ukubusise.
Alright, Ndlovini.
Yeah, so that is Mr. Ndlovu is in Tembisa in South Africa. He was saying that you know, the ouster of the former president Robert Mugabe was one of the top highlights of the year. And says the year started in a very dull way, but towards the end of the year, there were sparks. So he loved it, you know. And this is
so he's calling for a repeat.
No. So then he said, you know, the current president should actually think about other tribes.
Mm-hmm.
He says he must not focus on only one side. He should cater for all Zimbabweans,
mm-hmm.
because he's a Zimbabwean president.
Oh, that's good. Mm-hmm. Let's hear from Tatenda ku Zimbabwe. Magadi. Tatena. Magadi Tatena.
Hey.
Hey, Ananda Chikora Zitarenyo apoka. Ndire gerere.
Alright.
Muri kupi ku Zimbabwe?
Ndiri kuchiweshe.
Kuchiweshe. Tipeiwo pfungwa dzenyu pamusoro pa 2017 netarisiro yenyu muna 2018.
2017 igore ranga rakatiomei.
Mhm.
Kutanga kwaro kwese. Ranga rakaoma pazvinhu zvakawanda, zvakawandisa zvekuti kumari, mabata acho, zvinhu zvizhinji. Rakazoti tsinungukewo zvishomanana kunge vashomanana. Tikapembera tikafara tikapuwa kuti zvinhu zviri kuenda kunosununguka panguva yakabviswa Mugabe pachigaro tikati aiwa ndofunga zvichanaka asi hapana chanaka zvakutoshata zvekare kupfuura zvazvinga zvina Mugabe nokuti kana hurumende yaemasoja nyasi ndo pinda munyanga.
Saka muri kutya here kuti saka muri kutya here kuti mauto anokukanganisai?
Icho kwadi kare pamaelection kati hazvisiri kuti anombozi maelection akanaka. Mboita akanaka nokuti
nhare yavo inenge iri kunetsa pachiweshe apo ndofunga kuri kunaya. Chiweshe unoziva kuti iri ku
Mashonaland
West.
Mashonaland West.
It's Mashonaland Central.
No. Central and West
and
is west. Almost the same thing.
Ah, okay.
Because from Central you go to West.
Because they are both Mashonaland.
Ah,
okay. What I'll do is I give you a mark.
Yes.
Ndotanga ndataura na vasitole then ndozokupa zvataurwa na vatatanzi. Tatena. We've turned left.
Perfect.
All right. What's Tole Magadi?
What's your name, Magadi?
Ah, what's Tole in the fire of patience? I'm going to go to Ramba. I'm going to go to
Ramba. I'm
going to go to Ramba. I'm going to go to Ramba. I'm going to go
to Ramba. I'm going to go to Ramba. I'm going to
go to Ramba. I'm going to go to Ramba. I'm going to go to Ramba.
Kadoma.
Tiudzewo maonero enyu gore rakupera neriri kuuya.
Ya, maonero egore rino ra 2017 aya ndinoona hangu kuti vanhu vazhinji vanoona sekuti zvingangonaka asi ndimuono wangu ndewekuti hapana chinonaka pane zvakanga pane zvakaitika pamukaba yekubvisiwa. Mapea nchidaro ndinotarisa iyo zvino pamusoro penyaya yekumatibhere muchigara chitsauko nyaya iyi yeguku rauja yekutaurwawo na nyaya yekutsvagwaona vamugabe saka vaingoti ndikapikanda mwei zvekumashure tiendere mberi ndo the same statement inotaurwa zvena navamunangagwa kureva kuti vanhu ava havana kunyatsokurasana pakutaura kwavo iye zvino vane protection yavanenge vachipanana ivo saka ii ndinoona hangu chokuti vanhu vasanyanyotarisirwa zvakanaka pakubva parizvi patii kuenda kumberi kwatiri kuenda halo
halo ehe matodya dzimwe 30 seconds pamuri kuti halo apa
ndaikudzwa kuti hamuchandize
aiwa
ini ndiri kufunga kuti kana vana vamunangagwa nevamwe vavo vari muhurumende parizvino vari vanhu varinei vari kuda kuti vagadzise zvinhu munyika zvinati ende vachipromota dhemokirasi pane chinhu chinondirwadza chandinotini kana ivo vakanga vasingachizive maitikiro acho ngavaise investigation team nepamusoro pekudzirapia kwaitai Dzamara. Kana vakabudisa nyaya yaitai Dzamara vanhu vasichisara vapiva kuti they are real for democracy. But kana vasinya vasingazvitauri, ine hangu handioni ndichivatambira zvekuti ndinoona kuti vari pachokwadi navanhu, asi kuti vakangoona kuti ivo vakangaoni Joe navamugabe vakarichiridza chivabvisa zvatima simba nerebhizi nauto.
Thank you so much. Maita vasitole 30 seconds dzenyu dzimwe ndazodzitora, but aiwa tinotenda zvikuru maita basi. Gibbs, ndina vachisa ndakupa mic. I know you have the mic, but I can give you the mic. Ndina mukoma tatena vekuchiweshe. I think what he said is just like what the caller you spoke with said, is the same thing exactly. He said 2017 was a tough year from the beginning, no cash, no jobs. And the host of former President Robert Mugabe gave people a false hope, but he thinks that nothing is going to change, especially with the intervention of the army. And Mr. Sithole in Kadoma, many people have hopes, but he thinks nothing is going to change. And he says that the Gukurahundi issue should be addressed, and he gave Mr. Mnangagwa a test case. He says if Mnangagwa wants to prove himself as a good leader, he should investigate the disappearance of Itai Dzamara.
Very interesting comments there. But before I take the next caller, I wish to apologize to our viewers because the VOA Ndebele Facebook Live is down. So what we've done is to share the VOA Studio 7 with you there. So follow it and listen to what we're saying and contribute a lot towards this kind of discussion. So now I think before we go to Keino Kumete and Mr. Mavinga, let's take a caller from Okwe. Hey, Okwe, slow one, Konap.
Hey, don't you have a rapper?
Ngubani?
Nyacheka.
Nyacheka.
Oh, Nyacheka, Ujan, Baba.
Nyacheka.
Ujan. So, ungati ke umnyaka ka 2017 kubumume njani ba?
I go to the Amunyaga. Endara.
So,
Kumagendara.
Indara, Ivezo Queen. Joba Kutuaga is Zulana Pelomia Pele.
Indara, Ivezo, Mumu, Zulana, Umnawe Pele, Kotwa, Umu Bantisima MP.
Aha.
So, we have a duty.
So,
I can't see the government. I can't see the government.
Kumele sichaye zonke indawo kunjalo ba.
Eh akangwani elikhona kodwa la difuze le step le. Ngibara wacho nje. Ayikuni step le ndizi janalo.
Yeah hayi kunjalo mfowethu.
Anti dawa hlabi.
Yeah hayi kuhle kakhulu. Ulukele nya tjena. Kulomunye semile lapha ecingweni sefuna ukungena la. So sibonge kakhulu baba.
Hayi ungeni sethani lamkhawu.
Hayi kulungile. Thank you very much. Thank you very much. Bye bye baba. So that is Mr. Nyajena. He's saying that Nyajeka.
Mm-hmm.
He's saying that you know, the top highlight was the removal of the of former president.
Mm-hmm.
But he doesn't trust Mr. Mnangagwa.
Mm-hmm.
He says the transition government is that of is Apel Mzorewa.
Mm-hmm.
You still remember before Zimbabwe attained independence.
Yes.
So he's saying it's almost the same.
Zimbabwe
it's like the same snakehead, you know.
The Zimbabwe Rhodesia.
That's right. That's right.
Mm-hmm.
And then he's complaining about TMP. He says they sent a lot of maize to GMP. Some of them were not paid. And he says they paid some money to, you know, the first lady, allegedly. So he says he lost that money. They were supposed to receive a fertilizer.
Mm-hmm.
But now there's nothing. And, you know, he says life is still tough.
Now, but he can still pursue his money under the...
In one way or the other, yes, yes. So let's hear from Keino, maybe. Keino. So looking at the future of Zimbabweans, do you think there's going to be any change from what they experienced this year? Taking into account that we've got a new administration and we've elections.
I think there will be a change. I mean, people should be patient.
Mm-hmm.
The new president has only just taken over and he's only just appointed his cabinet and his vice president.
Mm-hmm.
So people should just be a little patient. I know they're impatient. I mean, 37 years is a long time under the rulership of one man.
Mm-hmm.
So they wanted change there and then and immediate results.
Mm-hmm.
But it does take time. So let's allow President Mnangagwa the 100 days he asked for.
Mm-hmm. Mm-hmm.
And then we can take stock from there.
Mm-hmm.
Regaini is going to Nam Koma Mishek. Dandam Koma Mishek. Rama Vinga.
Yeah.
Ramba any Muripoama Vinga. Dandam Koma Mishek or Botswana. Ranga Zofungauti, Trukita favor, Chungramba Chen of South Africa.
Yes.
Bopina Botswana.
Well,
Ngoma Mishek. Hello.
Hello.
Ngoma Mishek. Pamuripaneke Pane Mepuga.
Yeah, Pane Mepo, eh?
Zvino makana mukaramba muripo munosiiwa nebhazi.
Okay, da try kuvhara window remota.
Aiwa ndizvo zvotaura itinzwe.
Inini ndinonzi ngoni muronda.
Wa muronda.
Ndafara nokupinda muchirongwa. Ndine nyaya gukura hundi ndinoinzwisisa asi pane problem iripo yekuti 1980 inini ndaishandira kugokwe kwana mcheka yaorao vanhu vabva musango vachinzi vauye vamasoja achiungana nemamwe isusu pane vakaramba ivavo vamwe vangu vaya vainwa doro vakaenda kumareserve vakanorohwa nevairamba kuuya kumasoja kuzosangana nevamwe inini ndaasinganwi doro ndandiri patakatishandira andina kurohwa kune masoja bhozi nanda arisina kubuda out vaitoda kutourayiwa saka nyaya yegukura hundi of course yakaitira but tikatarisa kumashure kuti matebelendi yese iva akwe matebelendi yakavakwa nechi nerudzi rwakabva kupi South Africa ndizvo kuti pakaitwa reconciliation iri yakaitwa kurudzi rwakapushwa ruchienda kwaakunzi kumashonaland kozouya inyaya yakazoitwa yekuti pakwanise kuti pave nekukondrora kublawayo taitosa kutoenda nokuda kwekuti kukaendako waitoziva kuti ndinogona kuurayiwa nebanga saka handizive kuti chii chingadei chakaitwa kuti pakondrorwe nyaya iyo yanga ichiitika because tikatarisa even kucongo ndakamboenda ndinomboenda kucongo kuti Zimbabwe pakubatsira kwayakaita hondo yekucongo vakatoita chimupwanyira chekuti nokuti masoja acho anenge achihwanda muvanhu I think ndo zvakaitika kublawai kuti kukondroreke pese panonzi kukunda hondo panotofiwa
saka vamuronda va mukamba mwiri wenyu mukaita pfumvu mototi ngatipondanei
hatiti ngatipondanei but it, ipapo handisi kutsigira kuti zvakaitwa zviri right on the other side hazvirisi right because zvinenge zvine kuparadza ropa but on the other side ndikuti ndikaenda ezvinezvi kumatebhero you will find kuti shona yakutaurwa apa ndevere yakutaurwa pasina kana problem vanhu vachidi vachiwirirana only the other thing pamwe ingadai yakaitwa nehondo nehurumende yava mugabe ndeyekuisa mutemo yekuti anenge auraya mumwe kana kuti anenge abaya mumwe nebanga ngapaitwe mutemo wakati chete ndo paotherwise powers vangadei vakaitiza ndinofunga inini kuti vange vakaita kwete kuti zvavakaita zvokuti mushona nemudhevere tinobva tapacreatwa kuti tivengane nokuda kwezvakaitwa nehurumende yava mugabe
aiwa tinotenda vamuronda regai tigozonzwa vamwe kuti vanoona sei pfungwa yenyu Gibbs usati waenda unombotaura nezvavamuronda kana kuti unombotaura nezvavandlofa
maybe just start with mronda
okay he is saying that the Gukura Hundi issue is a hot issue he said he witnessed it in early 80s when he was in Gokwe mucheka waora I think that he once worked in that area too
yes.
And he says it's a question, but at the same time, I don't know how we can best explain that. He says that people were pushed from Matabeleland when the Ndebeles came into Zimbabwe, or what time they came in. He says, was there any compensation for those people who were pushed out? And also, he is talking of violence. He says in Matabeleland, there is violence, there is that, and he thinks that the only way to deal with those issues was what Mugabe did to send in the military. That's why I asked him, if in your family there is a problem,
do you kill
each other to settle that problem?
We're lucky that we've got a human rights lawyer, and that is Mr. Tuoma Mavhinga. Mr. Mavhinga, can you respond to what this gentleman is saying?
Yes, clearly there were very serious human rights abuses in Matabele and Midlands provinces in the 1980s. And what we are saying is that there has been no comprehensive inquiry into what happened and into remedies and justice and accountability. And now what we're saying is that, one, there was an official inquiry, the Chiambakwe Commission of Inquiry, whose report was never made public. So for us to even begin to address and answer Muronda's question, we need to have that made public so that the world and all Zimbabweans know exactly what happened. When we talk of the other periods, when we are talking of Gukura Hundi, Gibbs, we are not saying that therefore there are no other periods of human rights abuses. We are simply saying that we need a comprehensive approach that looks at what happens, at the remedies, and that talks to victims to say, what do you want done? So that kind of national engagement has never happened because the government refuses to open up. And now we have a new government that says, let bygones be bygones, and that is problematic.
Yes, thank you so much, Mr. Mavhinga. What is that in Ndlovu, Lapa? Ndlovu, Seba, Mbeka, Kulu.
Yeah.
Baba, Ndlovu, where Pinga, Kulu, Lapa, Kunja?
Yeah, Pila, Lidani.
This is Ya Pila, Kulu. Ungapo, where Pinga, Kulu, Lapa?
Mbeka,
Oye, nyakubona Sibilo, Manjolo, Kulu, Lapa, loke, kusaye, kule, nitanze, tengiswe, Stolo, Panje, Lapa.
Yebo.
Loke, Zimnandi.
Azina ndichitwele baba.
Yes, yakuzakakhulu ke. Vuka Ndlovu. So akuchukuti wena umnyaka 2017 ubona njani?
Ah, umnyaka 2017 hayi bemuhle kodwa uthenge ulungano uyaphathisa kodwa into engifuna ukukhuluma ngayo ikakhulu ngumbono ka 2018.
Mm-hmm. Qhubeka baba.
Ngiyabona ngapha ngemuva for the past 37 years.
Mm-hmm.
IZimbabwe bekungani iHarare.
Mm-hmm.
Ngani kutholo ngoba yabona zonke izinto zenzakala eHarare, omongameli zenzakala eHarare, zisavatshela zokhanya nganginasike eZimbabwe bekuseukuthi ngo-2018 siyaphansi loza uba umongameli akatshintsha idolobho khona ezabona i-infrastructure ukuthi ibinjani lapha yabe ehleli khona njengakobulawayo kaluto yabona kusobala ukuthi nje singanihlele bhanke singekho eZimbabwe.
So angatshintsha idolobho engahlala kuliphi?
Kumbazi azohlala kobulawayo lathi sike sibone ukuthi impela nje silomngameli abone ushintsho lathi sibone ushintsho simbone abahambe esitaradeni mhlawumbe uyabonela abone i-infrastructure ukuthi yatshintsha makhangela izindlu elokuzeka edorobheni izindlu zikhanya kungani zakhiwa kudala njalo zakhiwa kudala zila zimaintainwa zilani khonokho kubuhlungu kutshengisela ukuthi la angani sisele phande yabo.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana soke. Qedisa baba.
Engatshintshi idorobho nje ahlale kubogweru umasuliko umtare kobulawayo uyabe kutshengisela ukuthi impela nje sihamba sonke yabo.
Ye, kunjalo.
Yeah,
ngoba. Siyabonga kakhulu. So ke ungathina kusasa. So ube lo mnyaka omutsha omuhle olandelayo mnumzana.
Njalo baba, ube lo mnyaka omuhle.
Ye, kube njalo ke mfowethu. Siyabonga kakhulu ke uNdlovu kukhona ngale manjolo. Izil manjolo. So you were saying that you know 2017 was good but you know not too good. And he's looking forward for 2018 and says, you know, for 37 years, the only Zimbabwe that was there was Harare. So he's proposing that the president of Zimbabwe must change town.
He must move to
Pinga, he must move to Mrewa.
To Mrewa,
he
must, yes.
Even Kwanda. You know Kwanda, where I come from?
No, yeah. Mrewa.
I think Kwanda. Cholocho, guys.
Yeah, Cholocho, right?
Cholocho would be the best
far.
Place.
You know,
it's far from where?
From Harare for him to move with his property. So Mrewa is just 90 kilometers.
The more reason he should move further away from Harare. We don't want him anywhere close to Harare.
This is something that we call classic tussling for a president.
Yeah.
So then what he can do is
he can have
a helicopter and stay. We will just go up and down.
Okay, so let him have a neutral venue like a hotel.
Where? A hotel where?
Anyway.
but it's raising a very good question, right?
I know.
What do we have now?
That's true. I have two gentlemen, and you know, our phones are ringing like
now.
Yes. So far, the name Mukoma Luk Samunda, Varuku Zimbabwe. Magadi Mukoma Luk. Hello? Mukoma Luk.
Magadi. Hello, Magadi.
Hey, Wandrumpenyu. Mongoti Ga. Hello. Mongoti Ga, which I'm going to ask you because the phone is in Kuanda.
Kungoti zvakaitika zvekuti muna 2017 haakubva wangu akafadza akitarisiro ndeyekuti wachazvigadzirisa here wambogara 37 years varimo ndomubvunzo muhombe une vazhinji kaivo kuti vanozvigona here kana vazvigona toomberera maoko kana watadza tiri kutarisira kama elections kana achifamba zvakanaka tichazoona kuti zvichafamba zvakanaka here mitemo yagadzirisa iyi yaiita kuti uite zhowe zhowe kana vabudawo zvakanaka kana vatorozvigona tonifara kana zvikasadaro manje chikuto chataurwa chaiya ndo chaicho
maita basa mukoma ndovanotaura tokuda vanongoti ga ndimukoma luka kumabhanana kuonde vale
Wonder Valley, good place.
Yes.
Wonder Valley,
Nema pineapple. And then again, no more Nema pineapple.
Remember, Mko.
Eh. Man's got orders, I'm a pure.
And mango.
I was my interbasha mkoma samunda wariku Honde Valley. He says he enjoyed the departure of former President Robert Mugabe, but doubts that for 37 years these same people in the same government that was led by former President Robert Mugabe, he does not think anything will change. Yes, but he enjoyed former President Mugabe's departure. Now we have Mkoma Forward, Waru South Africa. Magadi Mkoma Forward. Aiwa kuno kutsene ngotiga hanasi nhare dziri kuita kunaya titori nevamwe vakamirira vanozi mukoma nhambo goronga varida
kukonewa inini ndinoona sekuti 2017 chandakanaka kustada ndikaona ndikaongorora ndinonyanya kuzviongorora tichiongorora zvematongerwo enyika ndiega ndakagara takanyatso kuona kuti zvataurwa ndira mazinga kuti vairwidzana kuti ndiani achatora chinzvimbo inini ndinoona sekuti vanga riri bhenji rokuvanda kuti umwe naumwe paari semukuru kana kuti une chinzvimbo vatore upfumi hwenyika vaviri because tikanatso kuona zvakanatso kuitika gore rapera tinoona kuti mayusa anga akawanda but iko zvino hapana paari aripi nekuti hakuna ng'ombe dzinochera mari hakuna mbudzi dzinodya mari and ukatarisa vanhu vari kumamisha hapana one sendi ukatarisa uri mudhorobha macho vanhu vakangaita sefu hapana one sendi mari iripi ini chandinoongorora ndechekuti vaida kuwana mukana wokugovana kuti iwe watora wakadai ufambe wakadai utora wakadai ufambe wakadai bhozi mukanatso kutarisa kuti ma17 billion ekare kare kana mukatarisa every ministry hapana kusina kuora hapana kusina mhosva asi vanhu vacho vanga vasingamusungwi mukaona vana Jonathan Moyo vaishandisa ma500,000 kutenga mabhasikoro akaita seyakakura sebhazi ire madhisha yacho mangani but then zvakandisikudzai kuti kuongorora kwangu yes vanhu vanga vachiti havanovanda nokuti vanoda kuona kuti ndiani uchatora chinzvimbo chavamugadi hai that was not the point the point was to plunder the country. The point was to plunder everywhere, every ministry, even part in a part. Hapana kuona wana panichu. So I don't know what to complain about this. Zinu siruku kuira. Zinu kata kuira se. Nukutu kuya unengu wa chan saka doko kahanako. Anengu wa chila kutukrazo. Kuti awane zikango mangbana. Saka angama sa complain, angama tange wa joseera. Iku kuplanda kwa wakai damarita waka tora. A business waraita kala tipachu nangwa chalewe na chohoti vizyesensu. Kukuvaraidza kutamba kwembudzi bhozi hazvina zvezvinoshanda kuti vamunangagwa ndipresident zvowenga ndichakati chetinoda imari yangairi munyika ngaivepo yavakaita bhizi gore rapera kubva yavakaita bhizi gore rapera kushandisa zvisizvo hatini maona saka zvimwe zvese tingatisora kukurukura tinokurukurisa kudaro izhara and inhamo nekuti hapana mari.
Aiwa, maita basa mkoma Forward, tingadaita taura usiku wese asi, kiwe yache iripo, aye vanhu varoda kutaura yakati kurei, tinogona kuzodzoka zvakare kwamuri kana mangwana, kana kusvikira mangwana, Gibbs ndoza kuti uda kutaura. Ngondipa ndingoti kuna mkoma Govera, vangoti dimu, because mkoma Forward, vazotsanangura muchirungu, hanzi vanhu varongoda kuwana mukana wekubvutidzana zvavanga vakaviga, plundering the economy. Tina vaGovera, Keithwell Govera, makadi.
Ndiripo hanga namakadini iwe.
Takasimba muri kufona muri kupi?
Hano. Ndiripo Mangura.
Mangura, ndinozwa kuti Mangura mugodhi wavo da kuvhura manje uko.
Vari kutoparadza zvakasara.
Wokutoparadza zvese zvakaitaura namukoma Forward kuti kutoparadza uko.
Kuna chiri kusara vanotoparadza zvanga zvasara zvacho.
Zvakaoma tipeiwo maonero enyu 2017 nekupinda muna 2018.
2017 inondisungisa nyaya iri mubhaibheri. Ukatarisa mubindu reideni Adhamu akadonha nokuda kwemudzimai. Samusoni akadonha nokuda kwemudzimai. Dherira wakaurayaita murume. 2017 vamugabi vakadonha nekuda kwaamai saka ranga risina kumira zvakanaka asi zvinhu zvakagara zvanyorwa mubhaibheri
saka apa muri kuti vanhu vatye bhaibheri here apa manje
Aiwa, hatisi kuti vanhu vatye Bhaibheri asi
kana totya madzimai
oraizvinizvo hazvina kutanga nhasi zvakatanga kare.
Totya madzimai tisadone ndizvo zvamuri kutaura.
Madzimai vakadonedza zvakawanda.
Asi makaberekwa nemudzimai wakomanaka mukoma wangu avaka.
Bhaibheri rinotaura vanhu tine mazuva mashoma hazvire nekutambura.
Ndizvozvo. Asi chiregai kupomera mai mhosva. Chiregai kupomera madzimai mhosva. Chingopomerai nyaya yekuti Bhaibheri rakati tichashupika.
Orait, regai tipinde munyaya yangu. 2017 yanga yakaoma baba. Bhikozi tikatarisa paroad mapurisa havaisaona mota ba, havaiona mari. Kungoona mota ichiriwanidzo zvangu zvaita homwe yangu yazvara. Saka kune zuva vagari kwanga kuri kutocheka pishe ndopa pishe tsuro pandopa tsuro saka zvanga zvakatooma kunyanya.
Aiwa tinotarisa 2018 anenge aine shanduko mukoma maita basa zvikuru mukoma Ketswell Moore negore rakanaka rinodakadza 2018. Thank you so much, Gibbs.
Yes, loba kuncube cingwani so siyachaya 1 minute each suka kuncube sasingena kugaino then siyangena kumavhinga. So suchai chop chop sibili baba ncube unjani?
Ngikona baba lenjani.
30 seconds umnyaka ubona unjani njalo ubona njani umnyaka ozayo?
Umnyaka mina ngubone kahle sibili kuthi ngumuntu othanda ukulandisa. Umnyaka wona ka 2017 singathi ubumuhle kodwa ubungamuhle kithi ngoba umnyaka ubumubi. Basinika ama-bond notes sawabona abuya phela anyamalala kwathi intumbuso imali yatholakala emabhenki one day. Imali besikhona ukuthi siyithumele ngabo ngezinye indlela ezifana nabo Western Union ibisatholakala. Kodwa umbuso wewatshintsha vele imali yavele yaswelakala. Sehluleka lokuthumela abantwana imali ngoba umuntu uzatshona iviki yonke linda imali kodwa imali ingekho. So awumnyaka lowo kumuvi umbuso utshintshiwe wona. Siwubonile utshintshiwe kodwa thina ngokubona kwethu ngathi into abayijabulela lapha bajabulela ukuthi bona babe nezikhundla ezithile. Kodwa thina kusisizi ngoba kuvele kucacile ukuthi akusebenzela ngabantu kusetshenzelwe elinye iqembu labantu. So hayi akukuhlanga kithi lokho.
Encube baba ngomvulo siyakwenza ube ngokuqala sibongela kakhulu isikhathi sesiphelile baba.
Okay, siyabonga.
Yeah, so he's not happy about the change of government. He says of course it changed but they're fighting for position. So now Gaino, going forward, 2018, what are the prospects like? One minute.
I think the prospects are pretty clear. If we go back to what Ndlovu said from Emanjolo, Ebinga, Ndlovu kala ngokuthi ngawo president uyathutha buye eduze labantu. Yinto akhala ngayo.
So it may not be a physical upliftment.
Not
but
physically. Bona abakhokhelayo kabasondele eduze labantu kulokuthi bebelokhu begijimisa ukuba eParliament bemelela ukuphiwa izimota lokuholisa izimali bese bedinga abantu kuphela sokuyisikhathi sokuvotela.
Aha, perfect. Mr. Mavinga, your last word, sir. Just only 30 seconds.
Yes, yes. I do not agree that there should be any chances given to Mnangagwa and team. They need to deliver. Mnangagwa has been in government since 1980, so he should know what needs to be done. He has been in every cabinet of Mugabe up to today. So what we need is not to take our eyes off the ball. We must be vigilant. We must monitor. We must be very careful that we might be on the precipice. Look at the militarization. We must see that things are not going well. We need to be very worried and to remain vigilant as Zimbabwean citizens, as political parties, and as everyone. Let's remain vigilant.
Thank you so much, Mr. Mavinga. I think we don't have extra time. You know, it's not like soccer, so I think our time is up. So, sorry.
It's coming.
Yeah, sorry, we're out of time and we have to leave today. We thank our guest this evening, human rights lawyer, Mr. Tewa Mavinga. We also thank our Studio 7 reporter, Gaino Kumete. So now, I wish that you can have the best of the weekend and the best 2018. Yes, I think the year that is coming, we're going to see many things, John. So, signing off is Gibbs Dube in Washington, D.C. Bye-bye.
Neni, Jonga Kandemiri, Muane Kupera Washington, Kakanaka, Nekure Zarakanaka.